Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri nsi wemuvhuro kupfumbi 22-2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti abatana neve Reserve Bank of Zimbabwe kusunga vari kutengesa nekutenga mari mumigwagwa nyika yese. Asi vamwe vanoti kushandisa mapurisa hakupedza dambudziko rakatarisana nenyika panyaya yemari. Musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga muBulawayo mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akabatana nechikamu chezvekufambiswa kwemari kuReserve Bank of Zimbabwe cheFinancial Intelligence Unit kana kuti FIU anoti asunga vanhu vakawanda vari kupomerwa mhosva dzekutengesa nekutenga mari mumigwagwa zvavanoti zviri kukanganisa kudzikama kwedhora itsva richangoparurwa reZimbabwe Gold kana kuti ZiG. Vamwe vanhu makumi matanhatu nevashanu vakasungwa mukupera kwesvondo rapera vamiswa pamberi pedare raMajistrate Marare nhasi vakanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Hofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende amai Lois Matanda Moyo vabuditsawo mashoko kuvatori venhau vachiti vanhu ava vari kupomerwa mhosva yokutyora mutemo weExchange Control Act unoti imhosva kutenga nekutengesa mari pamukoto. RBZ inoti yamborambidzawo mamwe makambani gumi nerimwe kutora mari dzavo kumabhanga nekuda kwekuramba kutambira mari yeZiG. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Ichirofamba zvakanaka iyo operation iri kuitwa mapurisa vakabatana neFinancial Intelligence Unit yeReserve Bank of Zimbabwe. Saka iyi operation iri kuitwa zviri pamutemo, ioperation yekuona kuti vanhu vanoita zvinhu zvakanaka ngavatedzere mutemo vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana. Kwete kuti vanhu vanenge vachiita zvechitsotsi. Saka isusu mapurisa tiripo pakuchengetedza mutemo wenyika. Ndosaka muchiona kuti takabatana neveReserve Bank of Zimbabwe pachirongwa ichochi.
Saka chirongwa ichi chakaparurwa riini uye kusvika pari zvino kwasungwa vanhu vangani?
Svondo rapera ndofunga maona kuti kumatare izvezvi kwaenda vanhu vanosvika ivo 65. Chakaparurwa mazvamashomanana apera hapasati pasvika svondo.
Chiri kuitwa muHarare chete here nekuti tiri kuona vanenge vemuHarare ndovamiswa pamberi pedare kana kuti chiri kuitwa nyika yose?
Chiri kuitwa Zimbabwe yose. Hakuna dhorobha risiri kuzobatwa nechirongwa ichocho.
Kusvika pari zvino mungati zviri kubatsira here vavashoma here vari mugwagwa umu vari kuita zvekutengesa nekutenga mari izvi?
Ndofunga veReserve Bank ndovanokwanisa kupai mashoko. Vanokwanisa kuudzai kuti kana zvakubatana nenyaya dzemari zvaakufamba sei.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abata sachigaro weCEO Africa Roundtable vari muzvina bhizimisi uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswell Bina.
Ini ndine maonero akasiyana nehurumende. Maonera andina kusiyana kwaakaita ndeyekuti dambudziko ratiina romuno muZimbabwe harisi remari. Tingawana mari yerudzi rutema, ruchena, rwupfumbu, izvozvo harisiro dambudziko. Dambudziko riripo ngatigadzirisei chaita kuti musoro uteme. Vanhu vari kudzingirirwa ivava nemakambani ari kudarwa ivayo. Dai tavabvunza kuti mukati mekurarama kwavo pane here pavakamboshaya kana kuruza mari pamusaka rokuti hurumende yaisa umwe mutemo, vanoti kana zvatodaro chete zvaakureva kuti vanhu vaakutya. Saka kuti tiite kuti zigi ringe richigamuchirwa, ndinoona paine zvinhu zvishanu pazvimwe zvakawanda zvatinofanira kuita.
Ndezvipi zvivabina?
Chekutanga, zigi ngaitenge mafuta emotikari. Kana isingakwanisi, munhu ngaaende mubhengi aine mazidi, onopuwa mari yemaus inoenderana nemafuta aaroda kutenga nguva yaari kushiya. Wechekutanga. Chechipiri, nyaya yekuti munhu ari kushandisa mari yaasati abata mumaoko inonetsa. Saka hurumende ngaichiita kuti mari yacho iyoyo inge yauya zvekuti kana munhu aenda mubhengi anosvika achitora mari yaanoda. Kana abva kubhengi achidzoka achizoda kudzosera mari iyoyo kubhengi zviri kwaari, anosvika achiwana mari yake yakadaro. Chechitatu, nyaya yekuti izvo kana taakuda kuti makambani atenge kubva kuzvinhu zvekunze, vombotanga vaenda pamutsetse. Mutsetse iwoyo, kunyange dai uri mutsetse wekuti wagadzirwa nehurumende kana kuti nemabhengi, unoita kuti vanhu vafunge kuti mari iyi ine chimwe chinhu chichazoisvikira chakashata mangwana. Kana hurumende yakataura kuti kana muine zvamuda kutenga kunze chingoenda kubhengi unopiwa, vanhu vaenda kumabhengi vari kunzi izvo tiri kukuisai mumutsetse. Mutsetse iwoyo kana mari yazowanikwa pawilling buyer willing seller, tozokudini, tozokupai. Zvinoreva kuti izvo kana uine mukana wekuti uzouwane mari iyoyo isiri yemaziki, wototora mukana iwoyo. Saka hazvibatsiri kuti izvo hurumende iite basa rekuenda kunovharira vanhu vemaakaunti. Chekupedzisira, kutovhara maakaunti nekudzingirira ikoko itori imwe nyaya yavari kutokrieta, yavari kutogadzira iri kuvakuvadza ivo varidzi venyi vemutemo iwoyo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kuchifunga zvekuti kana zvaakuita kuti mapurisa vadzingirire vanhu mabhengi achivharwa maakaunti, muri kumanikidzirwa kuita zvinhu zvinonge zvivi zvogona kuzokunyudzai mangwana.
Koitwa sei ipapo?
Tiri kukurudzira hurumende kuti kana iri nyaya yemari, ngavagadzirise nyaya dzekuvimbika, ngavagadzirise nyaya dzekuti vanhu vanyatsoziva kuti mari yedu iripo, ichagara ende ichabva yazoshandisika zvakakodzera. Kwenguva inoyi Blessing, vanhu vari kuti vakangovahora mari dzavo dzemaziki vari kuenda kunze uko kunodzichinja kuti vachitanga kutenga matomati, kuti vatenge chingwa, nokuti vanhu vakawanda vacho vanotengesa zvinhu izvozvizvi vari kungoti vari kuda maiwera.
Ko, imiwo semakambani muri kumbotaurawo here nagavhuna nezvedzimwe nhunha dzenyu idzi?
Ndinourombo kukuudza Blessing kuti kune nyaya dzakadai idzi, izvozvi hurumende iri kutoda kutozi komiti yeparamendi iri kudawo yakateedza vanhu vemabhizimisi kuti vauye vagotaura nenyaya yechinyi yezvemari izvozvo. Waunoona, unoona kuti izvo vanosarudza vanhu vavanofunga kuti vanotaura zvavanoda, ndo dambudziko riripo.
Sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOslo nyuna vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dare reparamende nhasi raitawo musangano nevemabhizimisi kuzeya nyaya yemari yezig iyi. Vemakambani vange vachikurumbira kuti Reserve Bank of Zimbabwe iregedze kutorera matanho akaomarara kumakambani sezvo zvichizotowedzera kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Mukuziya nenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Tatoswera tiri mumusangano, tanga tiri kuparamende.
Wanga uri wei musangano?
Kuparamende tanga tichitsanangura kuParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Iyo yanga yakabatana neParliamentary Portfolio Committee on Industry and Commerce. Yanga ichitambira tsanangudzo kubva kune vemabhizimusi vakasiyana-siyana maringe nekuparurwa kwakaitwa monetary policy pamwe chete nezig Saka tichizobva ikoko se sangano re Confederation of Zimbabwe Retailers tazopfuurira kuenda ku Reserve Bank of Zimbabwe.
Kwange kuine yuko
kwanga kuine umwe musangano wanga uriko na 2:30 dzemasikati, uyo wanga wakakokerwa ne nhungamiri dzefinancial intelligence unit ne Reserve Bank, uyewo vakabatana pamwe chete nevemabhizimusi zvikwata zvemabhizimusi zvinomirira mabhizimusi zvakasiyana siyana.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musika wekutenga nekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga mangwana kuBulawayo. Vanoronga zvirongwa zvacho vachiti kune makambani mazana matanhatu anenge achiratidzira zvigadzirwa zvavo achibva kuAmerica, kuBritain, gungano reEuropean Union neAustralia nedzimwe nyika. Musika uyu uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weKenya vaWilliam Ruto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro webhodhi reZimbabwe International Trade Fair vaBusisa Moyo.
Isusu sevekuZimbabwe International Trade Fair Company tinofara nemagadziriro aitwa ikasvika pachinhano chekuti mangwana tinenge takutanga trade fair show yedu mabusiness days matatu atakatarisira ipapo tichitanga ZIT. Uyezve chishanu nemugovero tinenge tichiti wese munhu anoda kusvika kuzoona kuti chii chiri kuratidzwa chiratidzo chedu chavhiki ye2024 akasunungurwa kuti anouya chishanu nemugovero. Vechidiki vanopinda ne$3, vahombe vanopinda ne$5 or the big equivalent.
Gore rino muri kutarisira kuti kunenge kuine makambani mangani anenge achiratidzira?
Makambani edugore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 anenge achiratidza. Tine nyika 27 dzinenge dzichiratidza this year. Ipapo ndati iri kumusorosoro kunadzo dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 yaari kuhunza kuZITF. Mamwe machona ari muZimbabwe, ari kushanda ari muZimbabwe iko zvino, mamwe ari kuexporta ari kuChina ikoko achitumidzira zvinhu zvinogadzirwa kuChina achipinda muZimbabwe. So ndiyo yandingati ihombe kudarika dzese nyika. Asi tine nyika 27, United States iripo, United Kingdom varipo, European Union, Belarus, uyezve tine nyika dzemuAfrica, Kenya. This year anenge achitizarurira basa redu rechiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto, His Excellency ekuRepublic of Kenya. Ndo wachati zanu za basaredu official opening musi we Friday chishani. Saka Kenya inenge ilipo, Malawi. Malawi inika inoshani sana kuti kubira kese ichitanga 64 years ago. Malawi yanga ilipo, gorerino ilipo shakari.
Iyo ZITF yaka kosha zvakadii mnyaya dzezve upfumi munyika?
ZITF yaka kosha zvikuru sana Zimbabwe nekuti chinenge chikoka wese munhu ari mubusiness anoda kusangana nevamwe, chero ari kuda kusangana nemabhanga ese mabhanga muZimbabwe anenge ariko kuZITF. So ndorino makambani mahombe ana Delta Beverages vanenge varipo. Inini kambani yandinoshandira United Refineries yemafuta inenge tiripo futi nemakambani akawanda. Wese munhu ari kuda kuita business nemakambani iwayo, ari kuda kuhodha kumakambani iwawo, akafanira kushedera pedyo kana tichitanga basa rechiratidzo chedu cheZITF. Tine maconferences ndingati matatu. Tine International Business Conference ichaitwa chitatu, tozoita zvakare inonzi Connect Africa Symposium iri kuitwa China iyoyo. Then manheru acho tine Diplomat Forum, ipapo tinenge tine maambassadors nemabusiness people vachisangana vachitaurirana maererano nekuti tingabatsirana sei kuti Zimbabwe ibudirire. Tira kubatsirana sei kuti makambani edu aite se abudirire.
Zvakakosha zvakadii kuguta reBulawayo?
Rinenge rishondo rakakosha zvikurusa muZimbabwe. Bulawayo inenge yakagara vanhu vanoita business vachitengesa vemaaccommodation. Bulawayo ino chetse inguva yekuti mabhizinesi emuBulawayo anowana kubatsirika zvikurusa.
Sachigaro vebodhi reZimbabwe International Trade Fair vavusisa mwoyo vange vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu kumabvazuva kweAfrica kwakaita sekuKenya neBurundi zvatarisana nematambudziko emafashanu emvura. United Nations inoti kubva muna gunyana vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vasara vasina pekugara nekuda kwemafashanu aya. Mafashanu aya ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemuruoko kana kuti medical bracelet chinozopa kuti vakarwarisa vachitadza kutaura vagone kubatsirwa nekukurumidza. Ropa Fadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zembezi vari kukurudzira vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemumaoko ichi. Mushure mekunge mumwe murume ane makore 50 airwara nechirwere ichi vataurai Nyabinde. Vanova muzukuru wemuimbi muchakabvu Bob Headmaster Nyabinde vangodonha ndokubva vashaya mazuva mashoma adarika.
Ndiyo yatinoti hypoglycemia. Hypoglycemia iri very dangerous. Kazhinji zhinji kutodarika even kutokwira kwayo shuga. Saka hypoglycemia munhu akapinda muhypoglycemia kunyanyanyanya vari painsulin kana kuti vari pane mamwe mapirits anozikanwa kuti aya anogona kukonzeresa kuderera kweshuga zvakanyanya. Ndo vanhu vanonyanya kubatwa nazvo ivavo.
VaBob Nyabinde vakashaya gore rino mushure mekurwara nechirwere cheshuga icho chainge chavapofomadzawo. Kazhinji vamwe vanorwara nechirwere cheshuga vakatanga kurwarisa vanodona nekutadza kutaura. Izvi zvinoita kuti upenyu hwavo huve munjodzi kana vakanonoka kubatsirwa pachishongo apa kana kuti bracelet. Panonyorwa zita remurwere, kumba kwaanogara, yambiro yekuti ane chirwere cheshuga chemhando ipi, munhu wekubata kana paita njozi, zvinhu zvaasingafaniri kudya kana kuti aleji nezvimwe. Vatreva Kayo vanova munina wavataurai Nyabinde vaudza Studio 7 kuti denda reshuga rinofamba nedzinza ramai nababa vataurai Nyabinde.
Takatau vakasangana nevanhu vanga vasingazivi ndokusaka akaita se akabharara usiku wese akadaro akamuka makuseni vachimona ari mupenyu. Unfortunately kuti vachizomupa shuga ine mvura vatifonera akasita respondi, it was too late. Saka tirikumukoti vanhu vanotsvaka rudzidziso rwakakwana kuti kana munhu ane shuga vachiziya tane shuga zveshuwa kuti anobatsirwa sei. Saka zvokuti anomuza memori anogona kungoti unconscious anogona kungodzima kunge munhu afenta.
Vaendera mberi vachiti ivo semhuri vaiziva zvokuita kana vanyabinde vasimbirwa nedambudziko iri, uye vaitofambawo nezviwitsi mushonga weshuga nejackson ravaishandisa kuzvibaya.
Mumba mvura kana neshuga kana sweet kana chokoreti akasvisvina akamwa haitana 5 minutes anenge atodzoka kuva munhu iye andozobvuma kuti chichaitika otorondedzera kuti wazodai ukadai ukadai akasimbozivi vapane munhu angofenda kana kwemamhina mukoma ozoti ndiripai ndiri kupi. Saka that's the situation. Saka ndikuona sekunge vanhu vari kushota rudzidziso rwakakwana.
Izvi ndizvo zvakurudzirwawo naDr Zambesi.
Kana munhu angodonhawo tinongokurudzira kuti ndo zvinhu zvekutotanga kufunga izvozvo. Lesei hamusi kuziva munhu wacho, zviri nani kumupa shuga munhu achiendeswa kuchipatara, nekuti kazhinji hypoglycemia inogona
kuvadza zvakanyanya zvekuti munhu anogona anorasikirwa neupenyu kana akanonokerwa kubatsirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vadza Studio 7 kuti kuwanda kwave kuita vanhu vari kurwara nedenda reshuga munyika kuri kuratidza kuti vamwe vanhu havasi kudya chikafu chine utano.
Dara taimboti chirwere cheshuga chinongobata avo vane mari zhinji kana vanogara upenyu huri nani nani kana kutiwo chakanyanyira kumafirst world countries, nyika dzakabudirira, asi tiri kuona kuti kuno zvichazarawo nekuno kumathird world countries vanhu vachinji vakurwara nechirwere cheshuga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakabhadhara umwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde Stormy Daniels mari yevhara muromo. Nyaya iyi yatanga kunzwikwa mudare reNew York nhasi. VaTrump vanonzi vakaita izvi kuti vawedzere mukana wavo wekukunda musarudzo dza2016. Akaandeke kutanga aimbova mutungamiri wenyika yeAmerica achimiswa pamberi pedare. Gweta ravaTrump vaTodd Blanche mumashoko avo enhanganyaya mudare varamba kuti vaTrump vane mhosva yavakapara, vachiti nyaya iyi yaisotombofanira kukunzwa kudare. VaBlanche vatiwo chapupu chikuru chehurumende uye vaimbova gweta ravaTrump vaMichael Cohen munhu anoreva nhema uye akambosungwa. Asi muchujusi wehurumende vaMatthew Colangelo vaudza dare kuti vane umbo hwakasimba hwekurovera vaTrump uye vachaunza zvapupu kuzosimbisa nyaya yavo. Vati vaCohen vane pavaipotsa havo asi zvakawanda zvavaita vaitira vaTrump kuti vasasungwa. Mukuzi ane zvenyaya iyi tabata gweta vaKenneth Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Deck.
Oya, nyaya vaTrump yakasiyana pane dzimwe pakuti ivo ndivo mutungamiri wokutanga munhoroondo yeAmerica yese kuva vachimira mudare vachitongerwa nyaya yatingati pachirungu criminal act. So nhasi vari kumira vachinzi vakapomerwa idzo nyaya idzodzi dzokunzi vakashandisa mari dzavo kuvharavhara mamwe maissues anga achazoaffecta maelections and zvichingodaro zvichingodaro. But kusiyana kwakaita nyaya yavaTrump ndeyekuti nhasi ndivo mutungamiri wokutanga munhoroondo yeAmerica kuva vachimira mumatreads mosva vachideera nyaya dzatikati dziri criminal in nature.
Pane njodzi yekuti vangawanikwa vaine mhosva here?
Zvinhu zvacho hazvina kuti twasa kana kuti tingati iko zvino sezvo dararo nyaya yacho isati yatanga kuti ichave yakasimba zvakadii, but vari kuchuchisa kana maprosecutors vari kuti vane nyaya yakasimba nokuti vachadedza gweta raimboye ravaTrump iro rainzi rakashandiswa kuita iyo atingati madiri aya avaTrump ari kunzi ari criminal nature, ende uyezve vachadedzawo munhu ainzi aimbodanana navaTrump uyo ainzi iye relationship iyoyo ndo yaida kuzama kufaridza.
Matara nyaya yekuti zvasati zvamboitika munhoroondo yeupenyu hwenyika yeAmerica, vamazie chii chichaitika apa kana vaTrump vakawanikwa vaine mhosva?
VaTrump vakawanikwa vaine mhosva vanokwanisa kuva vachienda kujere yatingati makore achatarwa nedare, kana kuti vachaonekwa vachipuhwa mutongo wokuti vanogona kusaenda kujere, but vanogona kupuhwa mutongo wokuti vanogona kuva vachiitawo zvimwe zvinhu zvinodzidikanwa nedare. But chinozoitika ndechekuti kana vakabatwa nemhosva zvive zvakutoreva kuti havachakwanisi kuva vachikwikwidza musarudzo dzatiri kuona dziri kuitika idzi, nekuti vanenge vave tingati felon. Saka mafelonis haakwalifai kuva achikwikwidza kuita president.
Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndudongotaurawo zvangu panyaya yavamunangagwa iyi yekuti mangwana mangwana vabudisa mari, mangwana mangwana vabudisa imwe mari. Vamunangagwa ndovauraya Zimbabwe, kutouraya Zimbabwe kusvika pakupedzisira, nekuti other ways vamugabe vanga vatori nani panguva yavanga vachatonga, because vamugabe vakabudisa bond note ranga richishanda zviri nani. Pakabva vamugabe, vamunangagwa vakati vanozvigona, vachivimbisa vanhu zvenhema vachiti after 5 years nyika inonga yanaka. Izvozvo vanhu vari kuchema muZimbabwe, mari haisi kubatika, mabasa hamuna. Ivo vamunangagwa vanozvifarira here mari dzavari kutibudisira idzidzi? Dai kuri kunzi ivo vanodzidawo, vanodzifarira kuti vadzihoreswo pakushanda kwavanoita. Ivo vanotoda mayusa yevakabudisa iye havaidi. Ngavahorowo mamazija vabudisawa tione kuti vanofadzwa nazvo here. Vari kungobudisira isusu mari ivo vachihora mari dzekunzi. Ngavahorowo mazija vamunangagwa.
Kana mari ichirambwa pafiwo isingatangi fiwo haisi mari. Pese pamitero havaibvumi, pamapasipoti havaibvumi, saka vada kuti ishandiswe sei mari yacho. Ngavatange vataure kuti mari iri kubvumwa kumapasipoti nekumitero, because kana vakadangobudisira vanhu mari ivo vasingaishandisi hazvisandi manje. Saka otherwise kutongopererwa, hapana nyaya, hapana matema danda vakangotarira vachitakarwa hondo. Hamenu kuti vakaenda kuhondo kupi kwavakaenda iko? Hamenu kuti pfungwa dzavo kuti dzakadziri papi chaipo chaipo?
Haya, ndodombotaurawo hangu pamusoro peuyo hama yangu iri kusocial nguvhe iyo, uyo anonzi Sitoro, asiri kunzwa zvakanaka uyo. Haa, mari yaakataurirwa yekunzi 90,000 kasi kuti tototi chipatara cheiprivhete. Haa, kana chiri chegavhumendi chaakataurirwa izvozvo, haa, inyaya yekuti zvinhu zvatiri kunzi tibve munomu kuengwa ipunchment chete yatiri kuitirwa iyoyi. Zvaakaita haa, vamunhu vekuZimbabwe tiri kutambura, munhu vekuZimbabwe tiri kutambura. Dai Mwari anzwa chichemo chedu, dai anzwa chichemo chedu, hurumende yeZANUPF yasuduruka. Dai Mwari anzwa chichemo chedu. Asi ndinoti kuna Mwari, haa, zvichanaka zvazvo, zvichanaka, zvichanaka nerimwe zuva.
Tinotarisira mabasa avavo vamunoti vanase Winki neVichivayo kuti ange achionekwa pakadai. Hezvo zvirema muri kuzvinzwa pastudio 7 apa. Yavo avo vandisingakwanisa hangu kuchadoma nezita, mino hanzi vasitole vekuchiredzi vakaitwa operation yomoyo, vari kutsvaga rubatsiro. Wozowanikwa hurumende ichipa vana vachivhayo mari yokubhadhara vakadzi vagona kutamba. Hurumende inokwanisa kubuditsa mari yokutsverusa nyika ichitadza kuvaka nyika. Zvirema varwere vari kushaya rubatsiro, kunyange muzvipatara hamuna. Madzimai akazvakura unotofanira kutotenga nekotoni wuu chaiyo chaiyo yekuti aende naye kuchipatara, hakuna chinhu. Asi wowanika hurumende ichibuditsa mari dzokupa vana chivhayo kuti fambai muchipa vanhu kana gona kutaura kana kutamba pau magungano ezano.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tichange tichikurukura nezvekusungwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa uye kumbomiswa kushanda kwemamwe makambani achinzi ari kukanganisa mafambisiro emari munyika nekuita zvepamukoto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti abatana neReserve Bank of Zimbabwe kusunga vari kutengesa nekutenga mari mumigwagwa nyika yose. Asi vamwe vanoti kushandisa mapurisa handiko kunogadzira dambudziko rekushaya chivimbo nemari yenyika kuri kuitwa navanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.